Jamba namo kwedu inopisa Zvino makisa chaishorwa panopisa Murwendo rweupenyu ndikandiana chandida Ndakatsvaka mwara kauya kazvimisa Ndozvinoita nyasha Nyasha nenyasha Pamusoro penyasha Nyasha nenyasha Tava pamutambo wevanhu vane mari Nyokutapira waita ndichye mari Mugudu, mudu saite utu Tika mautambe nevane mari Rega ndichyewo, saramba ndichyewo Rega ndichyewo, saramba ndichyewo Ndozvinoita nyasha, nyasha nenyasha Pamusoro penyasha, nyasha nenyasha Simba rangu rakapedzwa nebenzi Mbiri yangu yaida kumiswa nebenzi Charakasiya mari, mari, mari Ndakatsvaka mari, mari, mari Takamboitamba namo kwedu inopisa Zvino makisa chaishorwa panopisa Murwendo rweupenyu ndikandiana chandida Ndakatsvaka mwara kauya kazvimisa Zvino vakumechesa Makuchi, Vasachi, aiwa huchi Ndozvinoita nyasha Nyasha nenyasha Pamusoro penyasha Nyasha nenyasha Tava pamutambo wevanhu vane mari Upenyu kutapira waita ndichye mari Mugudu, mudu saite utu Tika mautambe nevane mari Rega ndichyewo, saramba ndichyewo Rega ndichyewo, saramba ndichyewo Ndozvinoita nyasha, nyasha nenyasha Pamusoro penyasha, nyasha nenyasha